Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26 2022 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hopo Chingono uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varairidzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Varairidza vapasembatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva tawedzerwa vanhu tiri kuramba tichiti ishomanini haikwani kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instructions. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvinhu zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachipo ukara tiri kutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende mutemo wenhaurirano kanoda kuti titaurirane pasina umwe akabatsira mudemo simbi hurumende yakauya ikatiyaura kuti titaurirane saa tambotisimbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende
Vachino sengwa vati nengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachino sengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tikufara nezvirikuitwa nehurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanavaraidzi vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapuraizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarayiridzi.
Vamushishikana zvikuru nevabatirwa vari kuitwa varayiridzi nehurumende. Varayiridzi vakabatanidzirwa pasi senguva yakareba kubudikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupuwa ofuchi zvato $25 iyo so even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadhare vanavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vanavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vacho vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda iveni mhuri dzavo chikamu chacho acho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sekukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvipa mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vasimon masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yefoseu. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwagutu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzura wewad 34 vabernard Chimwango navalangton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. Vachimwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri vezanupf vaidarika 10. Vachimwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamangana nyaya iyi kumapurisa echiteshi chemupandawana police station.
Vanhu vaiva pavanhu vakatiwa vavaelevhi. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa nandakakuvara musoro. Ndakarohwa nedanda ruviri mumusoro. Ndarohwa musana neshamu dzakasiyana siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mushonga yatakawana mushoo. Ndaenda ku24-hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo valangton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakutaura kuti izvozvo handisina faith mumwe wangu wandaa ndinaye vana vachimwangwa. Tikamirirwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvo ndakunzi ndikuitira ngwari chitotanga futi mototanga kutoripota. Saka tanyora but vakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanoti RRB number hapana takangogara ko izvozvo zvekutiune kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reCCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Usebato reCCC kumasvingo province tiri kushungurudzika zvikuru nokurobwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwagutu vanoti vabernard Chimwango navaguvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamhe kushunga zvese izvi zvinongova zvipachena kuti
zvakamboitika zviya zvatangazve mhirizhonga iya yavhuriwa munhu hauna musharo zvaano yatangazve basa raiya inototorisha kuti gore rinoa zvigona kuwedzera tikabaa nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutemo hausi kuaplaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isu tinongo dzvanyirigwa vanhu vetriple c nemapurisa achimbaiona nemesavaso vachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f dunhu remasvingo vaofias murambi wavaramba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
izvezvo izvoinhema vanotsvaka kutsvidisa tare pati yezanup f ndozvo varikungotsvaka vanhu vetriple c mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongosvika pahwana vanhu vezanup vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized in direction yakarongeka kwete pati yokungoita zvana tricos zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kungova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevadzigiri vezanupf vakanga vane uniform how did they come to vanhu vezanupf vakavarombwa
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspector kuda kwashe dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi
ndisiri muofisi at the moment ndotozonocheka ndasvika muofisi
asi vatsigiri vetriple c vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanup f vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza varikupfeka hembe dzebato rezanup f uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriple c mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriple c vaedward chagonda vanoti musika wemampandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindiwoti mupfeke matishes ezanupf kusadza kumarokesheni nekupi nekupi vachiti kwanzi setai matishes unenge atatishet iyoyo chamudzika paparaida kushandira kutaura kuti kwatiita pari zvino varabhirati vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti vavopakaoaku vachinda vachinda kunozidziwira saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hapeshagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriple c dzakatiza misha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota gore rapera nhengo yetriple c vanyashazvambe mawere vakapondwa nevanopfungidzwa kuti vatsigiri vezanup f asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
mutori wenhau hope wachingono anoti zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge commission inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec yavandudzwa asi sachigaro wezec justice priscilla chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti zec yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chingono ari pakati pezvarwa zvezimbabwe zviri munew york pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa recitizens coalition for change kuzeya nyaya dzeutongi hwejekerere vamwe varipo vanosanganisirawo pastor ivan mawarire ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas mutyanganya uye westudio 7 nachingono
ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu sadhani necontinent yedu africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections ezimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzana kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mavhoti aka ana kuverengwa kuchi
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe neino opposition chipusi inofanira kuenda kusadhani zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 dzaachingokakavadzana saka achibatsirei kuzite maelection yekuti atikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa savuti sati yatanga
asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadziritsike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo
zvinogona kugadziriswa kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muzimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu
Mutori wenhau wopo chingono achitaura naMarvelous Mhlanganyawe weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza, vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda, nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi, tichitarisa kunyaya tiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa. Tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamirira azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinavundu?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa, saka vari kushaya chivimbo nemapurisa. Kumatare zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyororera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kunoku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa, nekuti chiri kunyanya kunetsa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro, ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Um, vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumanikaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuziya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva nekuti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi vangarava kuti hatingati mopap nekuri kwakakasara seni vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tingati patakatanga musi wa 10 April 2022 uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvivisanyika kuti azive kuti pane chirwere chakadai ndiechegwirikwiti kabineti ichizotaura zvakare patingati isese marapid result marapid response team redu akavhaito kana kuti antiseteiraitimadipit quest imanikaland yega yakaita 95% coverage yatapinda mukambeni masara mari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinganyenefarira kuti vana vabayiwe nekuvazivisawo chirongwa choinzi kuti zvakanakire kuti vana vabayiwe. Saka isisi hurumende inongeti kana masikati kana usiku vana ngavabayiwe. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwanoda nguva dzakasiyana-siyana zvinova unova kuti mufaro watekona kuti chirongwa chiri kufambira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti uye muri kutarisa makore api apa?
Mutasa yanga 6 months to 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Saka rezvinowo patange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti. Chichireva kuti chirwere chiri kuna kukonzeresa kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nekuti ndiwo the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda kudaisini kuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyamuna taiva necovid yaizvo waita kanzi munhu maitiro ake nepazari zvatosiyana. Vabereki vanoti vato mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotoona kuti hazvisi sirizvo utano hwemwana unenge wachinja. Saka naizvozvo vanobva vatobaya sekliniki. So vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vanamai vanopiwa mazuva ekusvika kliniki kuti vana vapote vachionekwa. Akafanira kuti mwana akarwa nhasi asizitesera kuti na mwana akosora. Mwana akarwa nhasi akarudzira miviri ona. Saka vanamai vanonyazondzisa kuti mwana wangu hazvisirizvo. Saka vanoda kuenda kukliniki kunoona mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaivo?
Hurumende inobandira yatakapa vana pavanoziva 700. Hurumende yakangotaura kureva kuti fititi inenge dzifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa sari zvakato fitira diaite kada hurumende inogopa nengura yakafamira.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama mire nerongo muzvikwata zveDynamos neCapes United, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muongorori wemutambo wenhabvu uye akambotambira Baimo neCapes United moyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi weDynamos Tonderai Ndiraya kana weCapes United Lloyd Chitembwe.
Taiva pawa kumana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iri timu yaaparinani, izvozvi mari inopiwa vakomana veDynamos kana vachinzi vakunda vakudii imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelegu nedzimwe dziri mudivizhen one dzinotowana mari yakapfuura chimuhombe muZimbabwe. Saka izvozvi zvinokwanisa nezvi kunzire zvichivu wedzerewo pakukundikana kutamba kuya kumana veDynamos. Saka ndinoti vai vasiyana nevarayidzi vanangana nemuadministrator.
Moyo anderera mberi achiti kutatarika kweCapes United hakunei nemurayiridzi.
Vane vatsigiri veCapes vatokanganiwa kuti makore mashomanene apfuura ine Chitembwe ndiye nekukunda paligi atiari Capes ikoko. Saka zvinoipa nhasi chii? Vanonyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ndezvinhu zvaina mari, tinoda umwe anobatsira varipo izvozvi vajere mari dzavainadzo hadzifukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata cheDynamos neZuro chakadonhedza mapoinzi akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiva nemapoints 11 chete neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints 51 chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chavo chavo nokuti dai tambo dai tingadaita kuti kuona unina mitambo iwo wanhasi but hai.
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints 45 zvichitevera mangange A11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady Chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers akapera neZuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi 118. Thailand yakakwanisa maranzi 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Kumede munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga u Blessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami ngukeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso
yebo yini basole ngoba ba incapacitated but hayi lesifisa labo ukuthi ngaba bayenze ukugcina abantu abajwayele isikolo sinasikolo. Kuna abantu abethu bafunde baye phambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Lethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongathi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edalele parliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapolisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele parliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili njalo sebebizelwe amapolisa. Studio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ye ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu, sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22 sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ngathi masizathu bani?
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhozenga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Esimanga ukuthi date ka-23 la uStars kwakuthiwa ufakile eKhozenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lamazane imali kumbe lerandi liyatshela amapolisa kusasele 7 days okuyikho ke uchairman wechomathebeleni North umfulo ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kuma rally zong 2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mpofu ongashi Mpofu
achaza yini amapolisa lapho lami lifaka wena amaphepha ukuthi zicela ukuba nomhlangano ngelanga leli
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi ngelanga elinje kulozibani osethethele ilanga usayensi ngalelo langa bamtshela umfulo ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalikhetheyo okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawukhiyile umhlangano asikabasamkhili nto umfulo ongasho Mpofu njalo ngoba balamafoni akhe so kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapolisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapolisa eZimbabwe vele ngayo ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basibe singenza imihlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapolisa azokhangela imihlangano yejombili i-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka kobulawayo ebephethe i-Fairbridge police anti-riot lalawa basuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela i-Singigen to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklie kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini sikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke mshomicha Mathe?
So ukuthi ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba lomhlangano wabo njalo angingeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo ngiyaphinda njalo this is a free Zimbabwe wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona as long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano emnengi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngithola clearance ukuthi kambe khonapho engiya khona akukho omunye osecelile futhi ukwenza khonapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hhayi ngimthiya esandleni sikankulunkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abale njongo yabo nami ngile yami ndidlula ngisiya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina MP wenkayi, I'm a sitting member of parliament enkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu.
Lapha mama the uthi kulentathelo izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angifuni khonokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla lezano PF ummeli wenkayi South edale lephalamende ubexoxa lapho le Studio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo, kodwa abakubandla lezanu PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lePhalamende uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwetuse abakubandla lezanu PF uthi kuqonde nta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bengani sebeyikhohli ukuthi kumi njani nayo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena khokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ngambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngake obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kanikhathanga kuhle abantu sokungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo ukuletha inguquko eZimbabwe imele yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshalwa bayavinjelwa ukuthi batshengisele ngokuthula, ngakho ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuya ngobuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapho abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezanu-PF uyakusola lokhu.
Into emangalisayo njalo eyangishayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindla begcekeni ngababuye kuhlalisane phansi yibo phela ukubumba kwelozini kwe-platform okuyayi-Poland lapho kabona wonke umuntu ozinje lichathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwafana etafuleni leyo kuthi babone sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi bebonisele khona okunye ngisendlele umuntu kalani zokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usimanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okukuthi noma wena usuhamba nje yabo usufika khombisa umuntu wavele sakukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo na kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke wabakhona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline ama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uthuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma so upresident nje walibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York. Akwenzi nje ngokukhuluma lolo kuyahlana nabantu, kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela izimba bathi hhayi iyahambeka kuyayi-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlungiseka. Ngoba ukuthi umuntu afake imali yakhe ayi-investele lapha eZimbabwe uyabe sibona i-guarantee yokuthi kona ugesi iyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo amametrik emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kunoku-radi. Yikho ukuthi umuntu azicaba ukuthi hhayi sengahamba ngiyofaka imali yami lapha, akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezi zingenzeki.
Soge wakanyela upresident yetu upisi weza konogu ewa nyingali chanchese simpule ili 6-7 ya lumisha siyabona ukwa isa ngani itamela na sota ineki ya na respecti zutela ama ni asa mbuya lapa kumla wa mba penibula yadi industrial hub ya Zimbabwe so wange nungu hizi ndia ezra yudu ui investor mbe ngupi akwabi iti afishe mbuti abule azo investor na pande kwa nungu kuna mzimuta abandi babo ino zo investor so umonga mbele tuyenda yongi mto evu mayo uti kuna umundu akwante uwe azo investor Zimbabwe
umshangano we United Nations General Assembly ukichwa kusasa nimele Studio 7 nse Washington DC ningu Kip Stube
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo
Asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu kodwa sokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba abantu bejontsha umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabajize emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba bangu-2 babachisela phakathi emoteni kusiyafika iThursday last week bese lokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi usengcwatshwa omunye besengcwatshiwe so into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile kuzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala so kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni Na ulo munda ba mtaba nyela ukiwe kudu mteto kumele ba mkamse mapoliseni.
Yes.
Mwogo espili.
Yes. So nga fika nyela kukonoko baba mapena siya wono kuti abanbe Zimbabwe. Wangwani ba wona haisiko konoko.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela basebenza emayadini esifisa emakitchini basebenza amacontracting basebenza emarestaurant basebenza bengama security abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabemgwaqweni abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga kodwa lokho akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga kodwa ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni ngabe cabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga akababiza amapolisi
umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe Omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana ababe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sister Hendrina Chitama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa lokuphathisa ukwelapha abave bedlala lodubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi
uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle seziningi kakhulu njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. What you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kulinhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizwa.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala bavezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abalabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhlaka 26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza ukuthuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Thapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ongumqashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezwe engamadola ngamashumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso kaGrade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe-Athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso kaGrade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yokukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba isilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livi nje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale nentshontsha okuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuza indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Lelilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America sise Washington DC kwele Melika. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.